zvinonetsa kuti tione kuti pane chingabuda nokuti taane makore matatu nyaya yebumbiro yemutemo ichingotaurwa nezvayo ichipingirishana vanhu vachinetsana zambezi ichitaura zvayo ngc ichitaura zvayo asi pasina chinobuda inini maonero angu ndeyekuti kana vanhu vemapato matatu aya vakatadza kuwirirana kuti zvoitwa sei tinoona tiri kusheedza vatorwa vanhu vekunze kuti vazotibatsira zvinhu zvakapfusa chingaita kuti nyaya iyi igadziriswe ndechekuti vana vezimbabwe vane chokuita nokunyorwa kwebumbiro iri vave involved ndo pane kii yokuti zvinhu zvigadziriswe kudzoka kuvanhu ende mdc inofanira kuziva izvezvo kuti ibato rakaumba nokuda kwezvichemo zvanga zvine vana vezimbabwe ibato rakaumbwa nokuda kwenhuna dzanga dzine vana vezimbabwe takuti dambudziko iri rigadziriswe mdc inofanira kudzoka kuvanhu kundotaakuti ndo zvavapo
asi ka mapato maviri emdc ndizvo zvimwe chete zvaari kukurudzira kuti bumbiro remutemo idzvairi ngariendeswe kuvanhu vana vezimbabwe votambira kana kuramba bumbiro iri
but vari kungotaura mastatements kamumanewspaper vana vezimbabwe vahavasi kutaura ngavaende kuvana vezimbabwe vataure izvezvo kuti tipei bumbiro saka zvinoda misangano zvinoda maconsultations ende zvinoda kuti vana vezimbabwe vabuda vachitaura hakuna kuti vabuda vachitaurirwa nemapolitical parties kana maleaders emapolitical parties saka mdc dambudziko rayakanaro yakuzvita iyo hurumende hurumende tinoziva kuti izano hurumende ndimugabe ndiane simba mdc ngaidzoke even kumastreet protests ngaidzoke kumobilizing vanhu vanhu ngavacheme murodhu vachitaura tinoda constitution pasina izvezvo vakaita zvokutamba vanotambwa tunoti nezano ini ndinoona tokuti vamugabe vari kunyatsokuongorora kuti kana vakaramba vane mangange aripo nemdc vanogara vachitaura izvo kuti sovereignty hatini indasierenzi asi nokukona kwavari kuita vari kutotichedzera indasierenzi yesadhaki